Kubva pa lockdown yekutanga yegore rakapera pakabviswa motokari dzaidaidzwa kuti makombi kana kuti ma emergency taxis muno muZimbabwe. Dzimotokari dziya dzinotakura vanhu vanosvika kana 16 zvidiki zvacho, zvimwe zvacho zvinotakura vakati wandei. Takaona madambudziko yetransport kubva ipapo. Vanotakura veZupco ikambani yehurumende nemakontrakts inavo nedzime dzapinzwa pamekanizimu yavo yekutakura vanhu havasi kukwanisa.
Izvi zvine matambudziko akaita sei chaizvo vamwe?
Tingatarisa makuseni vanhu vachienda kumabasa, totarisa manheru vanhu vachidzoka. Tiri kuona kuti ndipo vanhu vanogona kuva vachiwana chirwere checovid-19. Tiona vanhu vakaungana zvisingaiti zvakanyanyisa. Sometimes tinotonzwa tsitsi tichiona vanhu vachitambudzika kuenda kumabasa nekudzoka. Even pavanoti hanzi magatherings akarambidzwa palockdown, mameetings haabvumidzwi kana kumahotels, maworkshops haabvumidzwi kumahotels. Zvichireva kuti kana vanhu 10 kana 20 havabvumidzwi kuita meeting yavo kana workshop.
Ko kumabhazi zvinenge zvakamira sei?
Vanhu vanofamba neZupco vanenge vachifura 70. Vanotofura meeting chaiyo kana kufura workshop vakabatana. Ndizvo zvatinoona everyday. Totishaya nelogic yacho yokuti vanoti mameetings nemaworkshops haabvumidzwi, asi vanhu vanenge vakabatana kumaZupco kuma terminals zvisingaiti makuseni nemanheru. Tiona kuti iyo zvino hurumende yatadza kuresolva kana kupedza dambudziko rekufambisa transport vatotadza chaizvo.